Kufa kwavachimonyo kwatanga kuziviswa nemutauro wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba padande mutande ravo retwitter nhasi mangwanani. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati nyika yaraskirwa zvikuru nekushaya kwaita vachimonyo avo vavatsanangura semunhu anga akazvipira kushandira nyika. Kunyange hazvo hurumende yatsanangura vachimonyo semunhu ainge akazvipira kushandira nyika, vamwe vanoti mabasa akaitwa navachimonyo munguva yeguku rahundi anosvibisa pamwe nekurwadzisa mwoyo yevanhu vane hama dzakaurayiwa munguva iyi. Munyori mukuru musangano reIbhechu likaZulu vamupuso fuzwayo vati havasi kufara kuti vachimonyo vafa vasati vamiswa pamberi pematare kuti vadaire kuti chii chavakaita pakuurawa kwevanhu kuMidlands nekumatebeleland munguva yeguku rahundi.
It's unfortunate kuti munhu atoshayiko asati amboenda kukoti kutotaura chokwadi kuti during guku rahundi massacres vanga vachiuraya vanhu vachivaurei 1-2 iye atoshayikwa ane vital information yekuti maoperations aanga achiitwa ndiana anga achivatungamira ndiana achipa maorders. Izvo zvatoshayikwa and vanhu vakutocerebrata kuti igamba renyika, but iye angari part of vanhu vanga vachiita zvinhu zveguku rahundi.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vatiwo kushaya kwavachimonyo pakatariswa nhoroondo yavo kunoratidza pachena kuti chave kudikanwa kuvandudzwa kwemashandiro emauto munyika kuitira kuti azadzise zvido zveveruzhinji kwete zvimapato ezvimatongerwo enyika.
Tiri kuti mauto iko zvino ngaazive kuti vanofanira kuita basa roumhizha kuti vaite mauto enyika ari mauto avanhu, kwete kuti vaite mauto apresident neboka rapresident raanobva vezanupf.
Vachimonyo vakarwa muhondo yerusununguko vakapinda muchiuto muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga. Vakazoshanda mubazi rezvekunze kwenyika kubva muna 2008 uko kwavakazotorwa vachinomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pakapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiyiswa basa nechisimba kwakaitwa muchakabvuva Robert Mugabe mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. Vachimonyo vakazokwidziridzwa pabasa vakatora chigaro chemukuru wemauto vachitsiva vaPhilip Valerius Vanda avo vakatora chigaro chakasiyiwa navaConstantino Chiwenga avo vakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Urongwa hwekuchemwa pamwe nekuradzikwa kwavachimonyo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.